manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 1 2022 makateerera mustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change moita kusawirirana nenyaya yemari yezvikwerete iri kupiwa nhengo dzeparamende nemakurukota iri kushorwa zvakanyanya nevamwe munyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vasiri Ramaphosa vatarisana nekubviswa pachigaro nenyaya yekupamba uye kupa choko muhomwe vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora papurazi ravo. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nedenda reAIDS. Ko Morocco iri kubudirira here kuenda kuchikamu chepiri cheWorld Cup. Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi aya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change munonzi maita kusawirirana panyaya yezvikwerete zvekuvaka dzimba kana kutenga motokari zviri kupiwa nehurumende. Nhengo dzebato iri dzaita musangano muHarare kuzeya nyaya iyi asi dzatadza kuwirirana. Kupiwa kwemari kwemakurukota ehurumende, vatevedzeri vavo uye nhengo dzeparamende kuri kushorwa zvakanyanya nevamwe vachiti zvipatara hazvina mishonga uye vari kupiwa mari ava vagara vaine dzimotokari dzacho nedzimba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaprosper Mutseyami kubva nezuro vange vasiri kupindura mibvunzo yavari kutumirwa neStudio 7 asi kunyangwe mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kushora nyaya yezvikwereti iyi nhengo dzavo dzasangana muHarare dzakawanda dzati dzinoda kutora mari iyi sezvo dzichiti haisi kubva kuZANU PF asi kuhurumende. Dzinotiwo iyi inyaya pakati pemushandi nemushandirwi sezvo dzagara dzichinyunyuta kuti dziri kupiwa mari shoma. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutungamiri weCCC vachamisa vakati nhengo dzeparamende idzi dzicharangwa nevavhoti.
Ndakavaudza kuti kana mukasaita zvakafanira vanhu vakakumirirai uye vachakurangai zvakaomarara. Iyo ndakapedza navo, handibvume uye handitenderani kana kutsigira zvakaitika. Handibvumirani nekuti vanhu vangataure zviraramo yavo veruzhinji vachitambura sekutambura kwavari kuita.
Muumiriri weNorton mudare paramende Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vakazivisa kuti makurukota vatevedzeri vavo pamwe nenhengo dzeparamende vainge vapiwa zvikwereti zvekutenga dzimba zvinosvika $500,000 pamunhu kumakurukota, $300,000 pamutevedzeri wemakuru retake, $300,000 pamutevedzeri wegurukota pamwe ne $40,000 panhengo yeparamende imwe chete.
Towards the end of their term, they would rather get the little that they have vested. They've been given 40,000 as well.
Saka pakupera kwetemu yavo, ndosaka vachitambira zvishoma, ndosaka vakapiwa ma 40,000 se housing allowance, asi maminisa akapiwa 500,000.
Nhengo dzeparamende dzinoti pamari yadziri kupiwa sechikwereti, dzinokwanisa kutenga imwe motikari kana nzvimbo yekuvakira imba. Mutauri weMDCT inotungamirirwa nava Douglas Monzora, vaWitness Dube, vabvuma kuStudio 7 kuti nhengo dzebato ravo pamwe nemamwe mapato ari muparamende dzakapiwa mari idzi.
Mari idzi dzichiri kubhadharwa members of parliament vese veZANU veMDC veAlliance vese hapana aramba kutora mari idzodzo vasiwa vari kupuwa from vane mapenemzi ekutanga in the alphabetical order saka vachapera vese vachiri kupuwa mari idzodzo vakawanda vetripc vatowana mari idzodzo nekuti vari mazita akadaro saka hachisi chinhu chatingati ndechebato iri kana kuti iri ndecheparliament
vapupuraito garipi vanokokera nhengo dzeZANU PF vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvisiri chokwadi pamusoro penyaya iyi vakati titaure nemunyori weparamende vaKenneth Chokuda.
I think kuti musaramba muchiwana information isiriyo. Chief Executive Officer weParliament vanonzi Kenneth Chokuda. Mukafonera ivavo vanenge vaine ruzivo rwakakwana.
Nhengo dzeParliamente dzakawanda kubva kumapato ese ari matatu ari muParliamente dzaramba kutaura nezvenyaya iyi. Vachokuda varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvibvumirano pakati peParliamente zviri pakati payo nenhengo dzayo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kudya nhoko dzezvironda munyika uye zviri kuitika zvaratidza kuti nyika haina vatungamiriri.
Ndokuratidza kuti tashaya vatungamiri muZimbabwe. Ndokuratidza kuti hatina vatungamiri muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vatarisana nekubviswa pachigaro nenyaya yekupamba uye kupa vhara muromo vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora papurazi ravo kana kuti US $4 million muna 2020. Mari iyi inonzi yakabva mukutengeswa kwenyati. VaRamaphosa vari kutiwo mari yakabiwa ishoma pane iri kutaurwa. Pane gwaro rakaburiswa nezuro rinoratidza kuti VaRamaphosa vanogona kunge vakapara mhosva nekudaro dare reParliamente rave kutarisirwa kuvhota kuti vomanikidzwa kusiya basa here kana kuti kwete svondo rinouya. ANC National Executive Council iri kusangana padande mutande kuti ione kuti yotora danho ripi uye paramende yanga ichifanira kusangana nhasi yambomiswa. Vamwe muANC nevanopikisa vari kuti VaRamaphosa ngavasiye basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri.
Pane panel yakanga yaiswa neveParliamente yakaburitsa nezuro yakanga yambopayo mutauriri weParliamente before yaburitsa nezuro report yacho yaitaridza kuti vanofungidzira kuti panogona kunge paine nyaya yekuti VaRamaphosa vanofanira kuti vapindure. Saka zvazvaita ndezvekuti vanhu vakawanda vakuita naro muswere wese wanhasi across the country kuti vosiya basa here kana kuti hapana nyaya. So vatsigiri vavaRamaphosa sekufungidza kwamunogona kuita vamboratidza sekuti makuseni vanga vari mushoko, asi izvozvo vanenge vakuti regroupei. ANC haisati yataura, asi toziva kuti National Executive Council yeANC iri kumita manheru ano
kuti vaite sei chaizvo chinangwa chei
kuti vataure pamusoro pezvenyaya iyoyo kuti yofamba sei. Saka tichamirira kuti tinzwe kuti vanenge vachiita sei. Asi nyaya iyi zvayaita ndezvekuti yapinza VaRamaphosa pakaoma, pakuti pavanopinda mupawa vanopinda vachiti ivo imeja kana kuti munhu anogona zvekudhila necorruption kana kuti vakupedza uori munyika muprivate sector nemuhurumende since president yavaZuma yanga yakazara sezvatakaona paZondo Commission nenyaya dzecorruption. Saka ivo vanopinda vachiti aiwa vachagadzirisa corruption.
Zvakanganiswa sei nezvatakuona izvi?
Saka iyi nyaya iyi yavadzosera kumashure shure kwakanyanya. Asi chaakuitika izvozvi ndechekuti saka ramangwana rinenge rakaita sei, vacharesigna here kana kuti vacharamba vari vachitonga.
zviri nyore here kuti vango siye basa?
Maonero angu ndeye kuti zvichanetsa kuti vasiye, vacharamba vachirwa, nekuti ndoona sekuti vanenge vakutya kuti ndikasiya ndichinzi ndakaba, unongoenda muhistory uchinzi aiwa dzakasiya basa nekuti dzakanga dzaba.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika kuSouth Africa izvo?
KuZimbabwe tichine mukaha mukuru nenyika yeSouth Africa. At least panyaya yekuapprocha zvino zvine chekuita necorruption. Vanhu vanenge vachitonga vanofanira kuti vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Nyanzvi mune zvematengero enyika vamunjodzi mutandiri vari parunare muSouth Africa na Blessing Zulu Studio 7. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza World AIDS Day. Vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vachiti pane zvichiri kuda kugadziriswa kuti Zimbabwe izadzise donzvo rekupedza denda iri panosvika 2030. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kumhemberero dzaitwa kumarondera kuRudhaka Stadium nhasi, mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vatiwo zvakakosha kuti munhu wese akwanise kuwana rubatsiro kana ane chirwere cheHIV and AIDS, vachiti zvindizvo zvinobatsira nyika kuti ikwanise kuzadzikisa chiga chekuderedza nekupedza kupararira kweutachiona hweHIV and AIDS.
Taungana kuRudhaka Stadium tine dingindira rekuti equalize. Nyaya ndeyekuti munhu wese, zvisinei nekuti munhu akabva kupi kana kuti werudzi rupi, munhu wese anga achikwanisa kuwana maservices eHIV and AIDS. Saka tinoda
vachitaura neStudio 7 amai Martha Totlana, vava nemakore makumi maviri nerimwe vachirarama neutachiona hweHIV and AIDS, vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa matambudziko akadai seurombo nemhirizhonga yekushungurudzwa kwevana vadiki pabonde mukuedza kuzadzikisa tarisiro yekupedza kupararira kweutachiona hweHIV and AIDS. Amai Totlana vatiwo mapirisi anoshandiswa nevanorarama neHIV and AIDS anogona kukonzerawo mamwe matambudziko. Nekudaro zvakakosha kuti nyika ise zvirongwa zvinoita kuti vanorarama neutachiona vaongororwe pachena nguva nenguva zvinhu zvakadai sechiro pane icho.
Hazvisizvo zvega, kune zvimwe zvinofanirwa kutariswa kuti itsvo dzedu liver zvakawanda wanda zvekuti ropa redu mukati mune maorgans edu zvichiri kushanda zvakanaka here. Hazvisi kuafekti, tinotoziva kuti mishonga yatinomwa ine zvainoita kune maorgans iwozvo mukati medu. Saka tofanirwa kuramba tichitariswa kuitira kuti zvikurumidze kuonekwa kana pane dambudziko, uye zvikurumidze zvadii zvapaitwa action yekuti
mumwe zvaanorarama neutachiona hweHIV and AIDS, Pastor Maxwell Kapachao, vati kupedza dambudziko rekuparara kweutachiona zvakakosha kuti nyika igadzirise matambudziko ari munyaya dzezveutano.
Nhau yatiri imwe iripo inhau yezvikwanisiro zvekushandisa, mishina yekushandisa munyiko dzedu dzekurapwa idambudziko hurusa. Tobva tasanganazve hongu tiri kutsigirwa kazhinji kacho nevanhu vanouya vachitibatsira vatiri kuti mapartners mukurwisana nedenda nedambudziko iri. Rimwe bandiko rinenge risingatiitiri zvakanaka ndiroro rekuti hongu mishonga tiri kunwa nokuti toda kuti dambudziko ridzike, pamwe pacho haigone kunwika munhu ane nzara.
Amai Olive Taven, mukuru werimwe sangano rinoshanda nevanorarama neHIV and AIDS, Life Empowerment Support Organization, vati zvakakosha kuti vanhu vanorarama nechirwere ichi vabatsirwe kudzivirira zvimwe zvirwere zvakadai segomarara rechibereko pachena. Zimbabwe ndiyo nyika yekutanga muAfrica kushandisa mushonga wejekiseni rekudzikisa ukasha hwechirwere cheHIV and AIDS rinonzi Cabotegravir. Dunhu reSadak ndiro rine vanhu vakawanda vane chirwere ichi pasi rose, asi Zimbabwe inonzi iri kubudirira kudarika dzimwe nyika kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Zuva reWorld AIDS Day rinocherechedzwa musi wa1 zvita gore negore, richishandiswa sezuva rekurangarira vakashaya nekuda kwechirwere cheAIDS pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere ichi. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1988 zvakurudzirwa nesangano runoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization. dingindira regore rino riri kukurudzira kuti munhu wese anorarama neutachiona awane kubatsirika zvisinei nechimiro chake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutongi wedare repamusoro Justice Rogers Foroma Manyangadze vakatoreswa mhiko kuSouthern African Development Community Administrative Tribunal semumwe wevatongi vanomwe vachazeya nyaya pakati pevashandi vesangano iri kana kuti SADC Secretariat nemamwe mapazi ose ari pasi pegungano iri semushandi nemushandirwe. Mubatanidzwa weSADC une nyika 10 nenhanhatu. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatongi vakatoreswa mhiko vanosanganisira mai Adelino Fernando Muhungu wekuAngola, amai Mamsimo Jejamini wekuEswatini, amai Haitri Jeksamana wekuMauritius, vaAlbino Masie kubva Mozambique na vana Tif Manswa weTanzania, pamwe chete na amai Sanji Mnaheng avo vanova mutungamiri weSadcard. Vachitaura pakutoreswa mhiko kwevatongi ava, Munaheng vakakurudzira vamanyangadzi nevamwe vavatanhatu kuti vaite basa ravo nemazvo pasina neruvengo uye nerusarura.
Vatongi vari kusiya zvigaro zvamatora vanga vachishanda zvinomisa mvura. Ndinokumbira kuti muite zvavange vachiita muchipa mitongo isingazomutsi mitauro mangwana.
Vamanyangadze nevamwe vavo vakadomwa nekanzuro yemakurukota egungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica kana kuti SADC Council of Ministers pamusangano wayo wakaitwa muna Nyamavhuvhu kuKinshasa kuDemocratic Republic of Congo. Mutauriri wesangano rinopa tsigiro yekutonga kumatare dzimhosva munyika kuti pave neurongwa hwekupa utongo hwakanaka rejudicial service commissioner vavo Tanchikwana vaudza Studio 7 paRunare vari muHarare kuti chiitiko ichi chinhu chinosimudzira nyika.
Inogamuchirwa zvakanaka chose nejudiciary yedu uye zvakare nenyika, nekuti anenge ari judge wenyika yedu anenge aonekwa kunzi zvakakodzera kuti anga achishanda achitonga nyaya. So zvinhu zvatinokurudzira zvinosapotwa.
Vatiwo kudomwa kwavamanyangadze avo vakatoreswa mhiko semutungamiri wedare revashandi kana kuti Labour Court muna 2003 kunoratidza kuti vatongi vemunyika vanoita basa ravo nemazvo.
Kuonawo dzimwe maorganizations akaita seSADC vachigamuchira kuti vamanyangadze vanga vachitonga nyaya ikoko, zvinhu zvinoratidza confidence pane zvinenge zvichiitwa nemajaji.
Mashoko avachikwana atsinirwa nemutungamiri wesangano rezvemitemo rine basa rekumirira nekuona kuti magweta nemakambani ezvemitemo anoshanda sei muZimbabwe, Relo Society of Zimbabwe, Wellington Magaya.
Chinhu chinonyanya kutifadza ndechekuti pavakaapoindwa kuita judge weHigh Court vachibva kuLabour Court, ndi mumwe wevatongi vashoma vanga vaine majudgments ari outstanding ari less than 5, kana ndisingakanganisi vanga vane majudgments 4 chete anga ari outstanding.
Asi nyanzvi munyaya dzemutemo vari gweta rinoshanda rakazvimirira muGaborone Botswana vatevedzi kiwayo vanoti izvi zvinoratidza kuti chizivano ndicho chinoshanda musangano reSADC.
Kushungurudzwa kwakuitwa vano vemapato anopikisa nevamwe vamasangano akazvimirira ega vanomirira kodzero dzevanhu muno muZimbabwe kuri kunyanya kuchiwedzera, kwatosvika panotyisa.
SADC yakawambwa nechisungo chemusangano weSADC Summit wakaitirwa muGaborone muBotswana muna Nyamavhuvhu wa2015 zvichitevererana nechikamu chechipfumbamwe kana kuti section 9 subsection 2 nechegumi kana kuti section 10 subsection 6 cheSADC Treaty. Pakushambadzira basa iri, SADC yakati vatongi veSADC vanotambiriswa mari inosvika zviuru makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti $90,000 pakore kwemakore mana. Mutongi anogona kusarudza zve kwemamwe makore mana asati aenda pamujandigere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubatwa nemhosva kwaStuart Rhodes uyo akavamba chikwata cheOath Keepers chinopikisa hurumende yeAmerica nemhosva yekuda kupidigura hurumende kana kuti seditious conspiracy chinhu chekutanga kuitika mukati memakore anodarika makumi maviri kuti bazi rezvemitemo kana kuti Justice Department rikwanise kuchuchisa. Mutungamiri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmytro Kuleba vati vari kukurudzira European Union kuti itemere makambani eRussia ari kugadzira zvombo zvirango. Vezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pedanho rakatorwa nedare remakurukota svondo rapera rekupasisa kuvandudzwa kwebhiri remitemo reCriminal Law Codification and Reform Bill, iro rine mitemo inoda kuvandudzwa inosanganisira chikamu chinoti inenge yave mhosva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichitaura zvakashata pamusoro penyika yazvo kana kuti Patriotic Bill. Vanotsigira bhiri iri vari kupembera vachiti richaita kuti vanhu varemekedze nyika yavo, asi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevamwe vemapato anopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekudzika mutemo unombunyikidza vanhu kuti vasataure vakasununguka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vebato reCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nedanho rakatorwa nedare remakurukota rekupasisa bhiri iri.
Tiri kuona hurumende yavamunangagwa ZANU PF musangano wacho uri kurwisana nevana veZimbabwe. ZANU PF has literally declared war on the citizens of Zimbabwe. Mitemo yavari kuisa yese ndeyekurwa, ndeyekudzvanyirira vana veZimbabwe, ndeyekuti vana veZimbabwe vasakwanise kutaura. Izvi zvinokatamadza nekuti takaenda kuhondo kuti tiwane kodzero dzedu, kodzero dzekutaura zvatinokwanisa kutaura, kodzero dzekusoropodza hurumende painenge yakanganisa, kodzero dzekuti titaure nhunha dzedu tisingatye. Asi tiri kuona kuti kodzero dzose idzi dziri kutorwa nezvimitemo zviri kuiswa nezanu PF ichirwisana nevana veZimbabwe.
Regai tizwe kuna Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munotiwo nekupatsiswa kwaitwa nedare remakurukota bhiri iri pamwe chete nemashoko ataurwa navadzokora?
Isu tinoti makurukota aita zvakanaka kuti mutemo uyu ugurwa mutemo chaiwo. Nekuti patriotism, kana pachirungu tinoti patriotism, it's an intrinsic feeling of appreciation of the good socio-economic welfare of the country. And it should be mandatory. And the people must be responsible. Kana vanhu vakaramba kuva responsible kuva vanhu vakakura mukuchengetedza nyika yavo, panoitwa mutemo unovabatsira kuchengetedza. Chepiri, ndoda kuti tinzwisise kuti mutemo uri kuiswa uyu hausi mutemo uri kugadzirwa kudzvinyirira vanhu. Mutemo uri kurambidza vanhu kundosoropodza nekunyomba nyika yavo nekuikanda mumatope kuitira kuti vazopiwa mari ivo kana kuti vagowana kutonga. Saka tiri kutedzera mutemo wekugadzirisa nyika. Nyika dzakawanda dzakagadzirisa nyika dzadzo nemitemo yakadai.
Regai tidzoke kuna vadzokora. Vadzokora, tinoona kuti Zimbabwe haisiri nyika yekutanga kunge ichizodzika mutemo wakadai. Kune dzimwe nyika dzakatodzika kwauri kushanda, kwatinotonzwawo vehurumende pamwe nevezanu PF vachishandisa semienzaniso. Munoti
mitemo iri kuiswa kuZimbabwe iriko kune dzimwe nyika zvishoma shoma. Asi chinonetsa navamunangagwa nezanu PF ndechekuti vane zenge vaakushandisa mitemo iyoyoyo zvisiri pamutemo, nekuti vakatora makotsi, vakatora vanhu vemutemo kuita vanhu vavo kwete vanhu venyika. America ine mutemo iwoyo, asi haungoshandiswi pese pese, unoshandiswa apo neapo. Hapana kana munhu mumwe chete ataambosungwa. Asi zvandikutaura izvi muchazviona, vana veZimbabwe vanenge vachisungirwa kungotaura chete pasocial media, kusungirwa kungonomira nemunhu akanzi American kana kuti muAmerican kana muBritish. Chero uchitongofamba zvako uchiuya kuAmerica, muchaona vana veZimbabwe vachisungwa vasvika paairport. Tinonyanya kundishungurudza nechekuti mutemo uyu hauna kunyatsoenda kuvanhu vana veZimbabwe kuti vautarise, vaone, vauongorore, vabvumirane navo.
Dr. Mavhaza, munotarisira here kuti bhiri iri rinopfuura muparamende tichiona kupikiswa kwariri kuitwawo nevanopikisa?
Chekutanga ndoti muparamende ZANU PF ndoine vaMP akawanda, and isusu seZimbabwe tinorarama iya inonzi the majority democracy. Saka mutemo uchasvika pakuvhota muparlament. Saka zvitori pachena kuti parlament yeZimbabwe ichavhotera mutemo iwoyu. Nekuti one mutemo wakanakira nyika. Two, tine majority yagara iri muparlament. Chetatu, chakanaka hachingadzimirwe pasi kwengo yakareba. Saka vanhu havangagari nenyika ichingobhorongwa.
Vadzokora, mungaona here bhiri richipfuura muparlamende uchizonosainwa kuve mutemo?
Tinotoramba tichikurudzira kuti tero vezanu vacho ngavaregedze kusaina mutemo iwoyo, nekuti kuchavabatawo naivo. Vakanosaina chete vari kutozviveserawo moto pasi pemakumbo. Saka ukasainwa inenge iri a travesty of justice kuvana veZimbabwe, nekuti tese tinenge taa mumaoko avamunangagwa.
Dr. Mavaza, tingati here mitemo iyi yanangana nekuparadza vanopikisa sezviri kutaurwa navadzokora?
Mutemo uyu hauna kunangana neanopikisa hurumende, vakanangana neanopikisa nyika yake. Zimbabwe haisi hurumende, ZANUPF haisi Zimbabwe. Zimbabwe inyika yedu tese. Saka mutemo ndokuchengetedza nyika yedu, ivhu redu, dignity yenyika yedu. Nyika yedu iri kurambidza munhu kuti ataure nedzimwe nyika pamusoro penyika yedu, nekuti hazvibvumirwi.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF, Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari muno muAmerica. Tombotarisa zviri kubva kumitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kupinda muchikamu chechipiri kana kuti round of 16 mushure mekukunda Canada 2-1 mugungano reGroup F. Mumwe mutambo weGroup F pakati peBelgium neCroatia wapera ari mangange, zvichireva kuti Belgium neCanada dzabuda. Tichire panyaya iyi, vaimbo vemutungamiri wesangano reZimbabwe Women Football Association amai Miriam Sibanda vanoti vari kufadzwa nezviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Vachiti kupinda kana kupiwa mukana kwemadzimai kuti anga achibata pembe kumitambo yevanhurume chinhu chakakosha. Ngatinzwe vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Zvinoreva kuti madzimai avatidza kuti anokwanisa kunge vari mumutambo wenhabvu, kungave kutamba kuita vanamzina pembe. Zviri kuratidza kuti madzimai ashanda kwenguva refu, uye iyo sangano reFIFA zvese maprograms avanga vachiita ekukurudzira madzimai taakuona mibayiro yacho nhasi.
Tinoona zvakare kuti pane zvikwata zvekuAfrica zviri mumakwikwi iwaya eWorld Cup iri kutambwa kuQatar. Takaona zvakare chikwata cheSenegal chichibudirira kuenderera mberi. Zviri kutambirwa sei izvi munyika?
Zvinofadza zvikuru kungoti chanesa kuno kumusa inhau yemagetsi. Naizvozvo dzimweni dzenguva mimwe mitambo yacho tiri kutadza kuiona, tozoona mareplay uri kubasa hazvizonyatsobuda. Asi zvatiri kuona zviri kufadza zvikuru. Ndiri kuyeuka pane mutambo wakatambwa neGhana pavakazogowesa, ukaona build up yekupasirana kwavaita bhora. Vakaita 32 passes timu yavaitamba nayo isina kumbobata bhora kusvikira vagowesa. Zvinoratidza kuti matambiro edu sezvikwata zvemuAfrica kuri kukwirirawo pamusoro. Hatisati tasvika hedu kumusorosoro, asi ukatarisa kwatabva nepatiri tiri kuona kubudirira kunofadza, uye kutaramba kuchipa vamwe shungu dzekuti vatambewo vagosvikawo kuWorld Cup.
Tinoona kuti nhasi kuchange kuine chikwata chekuAfrica. Morocco ichatamba neCanada. Imi muri kushuvira kuti zvibude sei pamutambo uyu?
Handingafare chaizvo Morocco ikakunda. Zvingave zvinhu zvinofadza chaizvo zvikabuda saizvozvo. Tinongovashuvira kuti vachatamba vagokunda.
Totarisa zvakare kuti mangwana pane mutambo mukuru mataura chikwata cheGhana chakambonetsana neUruguay, apo takaona Suarez achitadzisa Ghana paWorld Cup yekuSouth Africa kuti ienderere mberi mumakwikwi aya. Munoona mutambo wemangwana wakamira sei?
Zvinonetsa kuti unyatsoti zvinenge zvakamira sei, asi ishuviro yangu kuti Ghana ichatamba zvakanaka. Ndingafare chaizvo vakakunda. wakakunda sana ngari makata kuti vagokunda asi tarisa kunyanya tarisira ndechekuti ichavo mutambo unonakidza zvikuru tichinge tarisirawo nekunamata kuti Ghana inokunda.
Tinotenda hama Miriam Subanda anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gaina Gomede Saidi.
Soko isika tisi.